Suva ne suva tichi wona itiro elanu chivicha tekeshera suva anoa ne pana suva aloti esheva no titana Uyakumusha Suva ne suva Tichi wona Itiro elanu Chivicha tekeshera Suva anoa Ti esheva no ti danna uyakumusha vamweva zorora masina muponesi vamweva zokera shure baba ishe Chivanduzai Moyo yedu Yava kuneta Ishe Chivanduzai Moyo yedu Yava kuneta Suva ne suva, tichenzwa. Shoko rengi rozi natu, kubaku na shaka zarurwa.
Ichkai
mwari,
umurubi.
Ishevanotida kumsha kumsha